Kwazwai muri Zimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nemusi wechipiri muchirongwa chedu chevechidiki takatarisa nyaya yekushayikwa kwemabasa munyika. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nayo nyaya iyoyo yekushayikwa kwemabasa munyika. Asi tichitarisa nyaya yezvekurima. Muchirongwa tinava John Muchenje, umwe wechidiki anitabasa rezvekurima. Vamuchenje vakabva kusarudzwa kuti vave mumiriri weZimbabwe uyezve Southern Africa munyaya yezvekurima nechirungu anoti Agriculture Ambassador mukambani yekuGermany inonzi Dutch Connect, iyo iri kuti iri kuda kubatsira varimi vemunyika dzakasiyana-siyana dzekuSouthern Africa kusanganisira kuZimbabwe. Ngatiendei kuna vamuchenje kuitira kutinzwe zvizere. Vamuchenje, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, makadenyu?
Ndipo, makadize.
Aiwa, tiripo, tutofara zvikuru nekuti mapinda muchirongwa, baba.
Aiwa, tinofara nesu.
Totanga nekuti makorokoto vamuchenje nechigaro chamakawana chekuva ambassador wekuZimbabwe uyezve Southern Africa mukambani yekuDutch Connect.
Ya, makorokoto edese. Tisumudzire vechidiki.
Tutanga nekukurukura nezve kambani yacho Dutch Connect. Tiudzeiwo kuti kambani ye Dutch Connect inoita nezvei uyezve ndakaverenga kuti kambani yakanangana nekubatsira varimi vemunyika. Tiudzeiwo kuti ichange chevabatsira seiko.
Okay, maita zvakanaka. Kambani inonzi Dutch Connect iri based kuGermany. Donzo rayo nderekubatsira maentrepreneurs orinati mabusinessmen vachiri vechidiki. Vawane access kumarket iri kuEurope kwenya kuri kuGermany. Izvi zvinoitwa mukuburikidza ndingati empowerment yevechidiki kuvalinga kumamarket ari kuGermany, then kugadzira mapartnership ndingati kusangana kwevekuZimbabwe nevekuGermany atinoti mapartnership atinosaindirana pasi ari emabhizinesi. Toita futi inobatsira neatinoti mentorship kudzidzisa ma young farmers ari kuZimbabwe achisangana ari kuGermany. Chita atinoti ma-exchange program kuti ari kuZimbabwe vanomboindawo kuGermany vanodzidza kuti Germany kuita sei, then vari kuGermany vomboyawo kuno kuZimbabwe tozodzidza kuti zviri kufambiswa sei.
Saka ivo pavanenge vachiti John Muchenje ndiye ambassador munyaya yezvekurima achange achimirira Zimbabwe uyezve South Africa, zvinoreve izvozvo. Titsanangurireiwo kuti basa renyu rinoita nezvei?
Basa rangu nderekupa mukana kune vechidiki vari muZimbabwe nevari kuSouthern Africa vawane access yekumarket iri kuGermany. So zvatinenge tichiita, tichagadzira gwaro oratinoti database, iya yekuti tinonyora pasi vechidiki vese vari kuita zvekurima muZimbabwe nemuSouthern Africa. Tava nedatabhesi redu, tinovalinga kumainternational markets because ndo missing link pakati pemayoung farmers edu ari kuZimbabwe ari kuEurope, because isusu tinoproduce. Padonzo redu nderekuti tikwanise zvataita tisitengese kunze kwenyika. That was the missing link yanga iripo. Then ndinotigadzira, tinoti anambotaura, tinoti mapartnership tovadainyogadzira yekuti pave nekudlidzana kunenge kuripo pakati pemayoung farmers edu ari muZimbabwe neSouthern Africa neekuGermany.
Kunze kwekuva nekudyidzana nemakambani ekunyika dzakasiyana-siyana muEurope, dziripo here dzimwe nzvimbo dzamakanangana nekuva nekudyidzana nadzo?
Ndoona sokuti kuti chinhu chizozikamo nedzimwe nzvimbo chinombotanga chaestablished. Ndinoona kuti nemashandiro atinenge tichiita nevekuGermany zvichazarura mukana yedzimwewo nyika, bo tichange tichiona pamasaisai, tichiona pamawebsite edu kuti tiri kufambidzana sei.
Aiwa, takusvika kumagumo echirongwa vamuchenje. Petai chirongwa muchitudzawo kuti vanoda kuwana ruzivo pamusoro pekambani yeDutch Connect uyezve vanoda kuwana mukana wekukurukura nemi, munobatika sei?
Zvatakaita, takagadzira Facebook page yedu yakanzi Dutch Connect Ambassador Chase John Muchenje. Saipapo tichange tichiposta maprogramu atinenge tichiita.
Avo ndiva John Muchenje, umwe wechidiki anoita basa rekurima akasarudzwa kuva ambassador achange akamirira Zimbabwe uyezve nyika dzakasiyana-siyana dzekuSouthern Africa mukambani yekuGermany inonzi Dutch Connect. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa vamuchenje.
Maita basa.
Hama dzangu, ngatisanganei paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 ndiyo username yangu. nguva ndiyo yadyanana anokoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove bye bye.